neraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tinela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 24 2020. Mangateerera muStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapurirwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vanoti dambudziko rekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 kumatunhu ari kuchamhembe kwenyika riri kukonzerwa nekubatana kwenyika neSouth Africa. Bato rinopikisa reMDC Alliance roziya urongwa hwemamiriro akaita upfumi hwenyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, vashandi nevashandirwi voziya nezvebhajeti regore rinouya riri kuparurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nemusi wechina. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump votenda kuti paite kutambidzanwa kwemasimba mumapazi ehurumende nevakakunda musarudzo vaJoe Biden, kunyange hazvo vachiri kugunun'una. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika. Pavanhu ava, vana vakashaya kuBulawayo, mumwe chete akashaya ari kuMasvingo. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika vave 293 kana kuti 273. Vamwe vanhu 77 kana kuti 88 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi vakawanda vari kuBulawayo vanove 40 uye vamwe vanhu 24 vakabatwa nechirwere ichi kuMashonaland West. Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zviuru zvipfumbamwe nemazana 3 ane vasere kana kuti 9308. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvisere nemazana 2 nemakumi masere nevasere kana kuti 8288 mushure mekunge vamwe vanhu 33 vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara 499 kana kuti 747. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vanoti dambudziko rekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 kumatunhu ari kuchamhembe kwenyika rinogona kunge riri kukonzerwa nekubatana kwenyika neSouth Africa, iyo ine huwandu hwevanhu vakawandisa vabatwa nedenda iri muAfrica yose. Matunhu eBulawayo, Matabeleland North, Matabeleland South neMasvingo ari kuona vanhu vakawanda vari kubatwa nechirwere ichi pamwe nekushaya nacho zvikuru kubva pakati paGumiguru. Tatanga nekubvunza Dr. Manangazira kuti vanoti kudii nekukwira zvakare kwave kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCovid-19 munyika.
Tinotenda nemubvunzo wenyu vaJonga. Hongu ichokwadi kuti tiri kuona kukwira kwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 kana kuti vane utachiona weSARS-CoV-2 mumazuva mashoma adarikaya. Izvi zvingakonzerwe netingati kana zvikonzero zviri kana zvitatu. Chekutanga, tiri kuona kuti tichine nzvimbo dzakakura dzakawanda dzine vanhu vasiri kuteedzera madanho aya atinogara tichitaura ekudzivirira COVID-19. Kushandiswa kwemamaski kwakaderera zvikuru. Tiri kuona zvakare pasina kuchengeteka kweprevention measure iya yekushambidza maoko kana hand sanitizing vanhu vasati vasvika panzvimbo dzavanoungana uye tichiri kungoona vanhu vachifamba famba nekudaro tinoda kuti vanhu vafambe kana paine chavapresa kuti vafambe kana pasina vagare kudzimba dzavo
tiri kuona kuti matunhu ari kuchamhembe kwenyika zvakaita Matabeleland South, Matabeleland North neBulawayo matunhu anenge abatwa zvakasimba nechirwere ichi zvikuru muBulawayo zvii zvamungataura
ichokwadi vajonga kuti matunhu ari kuchamhembe kwenyika yedu anonyanya kubatwa zvikuru neCOVID-19 kana kuwana vanhu vakawanda vane utachiona weSARS-CoV-2 izvozvo zvinokonzerwa nekuti boda rakakurisisa uye rinofamba vanhu vakawandisisa muAfrica riri pakati pedu neSouth Africa kuBeit Bridge uko tine zvakare bhodha rekuPlumtree saka mabhodha iwayo ari kupinda mudunhu reMatabeleland South nekudaro nzvimbo iyoyo inodhererwa zvikuru neutachiona ihwohwo nekuda kwekuti South Africa kana takatarisa pamacases akarekodwa muAfrica so far tingatoti chidimbu chepakati nepakati chiri kuSouth Africa vakatodarika 700,000 mainfections nekudaro vanhu vazhinji mazimbabwenzi ari kubva kuSouth Africa kana vamwe vafambi vari kubva kuSouth Africa vachipinda nemunyika muno vanosvikira kuMatabeleland South
tinoonawo kuti hurumende ine urongwa hwekuvhura miganhu musi wa 1 December zvinhu zvamungakurudzira here kuti zviitwe tichiona uwandu hwevanhu vamuri kutaura vari kupinda vachibva nekuSouth Africa ihwohwo
hatingarambe takavhara ikonomi nekuti upenyu uye maeconomic activities anotiraramisa anoita kuti nyika yedu ienderere mberi anofanira kuchifambira mberi asi isusu tochiramba takasimbisisa matanho aya ekudzivirira kuitira kuti tizvidzivirire asi tichiita kuti upenyu tsika nemagariro edu asi zvikuru economic activities dzichifambira mberi
avanga vari mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vari parunare muHarare nestudio 7 zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 49,975 vanhu vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 59 million Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi vafa muAmerica chete vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezvinomwe kana kuti 257,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemaviri kana kuti 12 million pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vave kuda kusvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nemasere nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 37.9 million
vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne9825 kilohertz manheru ega ega nenguva dza7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave
bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rinoti nyika yakatarisana nematambudziko makukutu munyaya dzeupfumi, utano nemagariro evanhu nezvimwe uye matambudziko aya anopera chete nekugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika. Gordon Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachipa ongororo yemamiriro akaita upfumi hwenyika, muteredzeri wemutungamiri webato iri uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika nekuda kwekuti sarudzo dza 2018 hadzina kufambiswa zvakanaka. Vabiti vati chirongwa chekusimudzira upfumi chetransitional stabilization program hachina kubudirira sezvinotaurwa nehurumende, vachiti zvinoshamisa kuti hurumende inoti iri kuwana mari yakawanda kudarika yaitarisira asi iyo ichitadza kubhadhara.
You cannot claim a budget surplus when hospitals have no medicine.
Tinonzwa vamutulingube vachiti hurumende yakasara nemari yakawanda muhomwe mayo, asi tiri kuona kuti vashandi havasi kubhadharwa. Tiri kuona kuti kuzvipatara hakuna mishonga uye vana havasi kuenda kuzvikoro.
Vatiwo hurumende yava Emerson Mnangagwa yatadza kutonga uye yaundonga upfumi, izvo zvasiya vanhu vanodarika zvikamu makumi manomwe kubva muzana vari varombo. Vabiti vati kunyange hurumende ichiti upfumi hwenyika huri kukura, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vatiwo hurumende haina kubata denda recovid-19 zvakanaka, izvo zvakavharisa makambani akawanda zvikasiya vashandi vakawanda vasina mabasa. Vatiwo vana vechikoro vakawanda kubva kumaruwa nemumisha inogara vazhinji mumaguta nemadhorobha havana kuwana kudzidza panguva yedenda recovid-19 sezvo vasina kuwana rutsigiro kubva kuhurumende. Vabiti vati pari zvino vashandi vehurumende kunyanya varayiridzi, vana mukoti nana chiremba vari kutadza kuenda kumabasa nekuti mihoro yavo inenge yakatopera vasati vaitambira. Vati chinodiwa munyika kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika pamwe nekutara mitemo inorambidza hurumende kushandisa mari isipo, izvo zvinozoita kuti idhinde mari, izvo zvinozopedza simba remari yemuno.
We in the MDC Alliance propose that there must be a law that says the
panofanira kutodzikwa muchemo chaiwo wekuti hurumende inofanira kushandisa mari yainenge inayo kwete kuti mari yaisina. Izvi ndo zviri kukonzera matambudziko akanyanya munyika.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko mubato riri kutonga rezanupf vatafadzwa mugwadi vati nyaya dzematongerwo enyika dzakagadziriswa pasarudzo dza 2018 uye havasi kuzoteerera zviri kutaurwa navabiti nevamwe vavo.
Hapana kana chinoshamisira kana chinyowani chavataura ipapo. Kubva muna 2000 vachifoma bato ravo 99 kusvika pari nhasi, wedzi rekuti crisis ndo rinogara parurimi rwavatendai biti, ndo rinogara parurimi rwebato ravo. Asi vanhu vakazovabvunza kuti crisis inowanikwa kupi, vano vemuzimbabwe vanoziva kuti crisis inowanikwa paharvest house, ndo pane crisis ipapo. Pabato ravo ndo mune crisis ekuvaza harichazikanwi kuti rinotungamirirwa nani.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabor economic development and research institute of zimbabwe Dr Prosper Chitambara vati kunyange hazvo nyaya dzematongerwo enyika dzichikwanisa kuvhiringidza upfumi, nyaya yehuori ndiyo yanyanya kukanganisa nyika.
Kapane maleakages ekuti takakwanisa kuunza mainstitutional reforms anoadressa nyaya dzemaillicit financial flows, maleakages atiri kuwana, nyaya dzecorruption, zvinhu zvinogona kushanduka zvakanyanyisisa.
Gurukota rezvemari vamutulincuve vachaparura bhajeti regore rinouya nemusi wechina, iro rakatarisirwa zvikuru nevanhu vakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi remuAmerica rinoona nezvekutambidzanwa kwemasimba reGeneral Services Administration razotenda kuti vaJoe Biden vebato remaDemocrats ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa musi wa3 Mbudzi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avanga vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo vakatendawo nezuro kuti chikwata chavo chichatanga kutambidzana masimba nechiri kuumbwa navaJoe Biden chiri kutarisirwa kutora matomu musi wa20 ndira pavachatora mhiko yekutungamira nyika. Izvi zvave kureva kuti vaBiden vanenge votaura zuva rega rega nevanoona nezvekudzivirirwa kwenyika uye vari kutungamira muurongwa hwekurwisa denda recovid-19. Chikwata chavaBiden chinenge chopiwawo mari yekuti chitange basa zviri pamutemo. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mukuru weGSA amai Emily Murphy vakatora danho iri mushure mekunge zvabuda pachena kuti vaTrump vainge vakundikana kuti dunhu reMichigan rirambe kutambira kukunda kwavaBiden. vaBiden vakatotanga kuumba dare ravo remakurukota. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavinga.
Zvakakosha zvikuru kutongi wejekerere kuti vaTrump vabvuma kuti urongwa hwekuti vatambidze vaBiden masimba zviri pamutemo hutange.
Izvi zvinotiratidzei tichitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika muAmerica?
Izvi zvinoratidza kusimbarara kwemasangano akazvimiririra anenge achifambisa basa rehurumende yeAmerica. Zvakakosha kuti pane zvematongerwo enyika kuve nemasangano akazvimiririra anomira nebumbiro remutemo renyika vasina kuvakarerekera, nekuti zvichida dai masangano ekuAmerica akarerekera divi rimwe chete urongwa uyu hwaisa kwanisa kuenda mberi.
Asiwo vamavhinga, pane changa chakaipa here kuti vaTrump kana vanga vasiri kutambira zvakabuda musarudzo vazvipikise vachienda kumatare?
Hapana chakaipa zvachose kuti kana pachinge paine kugunun'una panyaya dzezvakabuda musarudzo vaTrump vaende kumatare. Ndo basa rematare kuti vataure zvinofanira kuti zviitwe, asi hazvinaki kutambisa nguva yematare pasina humbowo, vanhu vachingonochema chema asi pasina humbowo unotaridza kuti pane kubirirwa kwaitwa. Zvinokosha kuremekedza nguva yematare.
Avanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavhinga vari parunare kuBritain naBlessing Zulu Studio 7. Sangano rinomirira vashandi reZCTU rashora zvikuru kukwidzwa kwemari dzinobhadharwa nevatyairi vedzimotokari pamatoll gates nechikamu chinodarika 150 kubva muzana kana kuti 150%, richiti izvi zvichakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Bazi reZimbabwe National Roads Administration kana kuti ZINARA rakazivisa nezuro kuti rakwidza mari yematoll gates kubva pamadhora 45 emunyika kana kuti 45 Zimbabwe dollars ichienda pazana ne20 emadhora kana kuti 120 Zimbabwe dollars. ZINARA inoti motokari dziri pakati nepakati kana kuti maminibus idzo dzanga dzichibhadhara 40 emadhora kana kuti 70 dollars pa toll gate rega rega dzakuzobhadhara zana remadhora nemakumasere emadhora kana kuti 180 dollars. Mutauriri weZINARA vatendai Mugabe vaudza Studio 7 kuti vaona zvakakodzera kuti vakwidze mari iyi sezvo ZINARA isisiri kuwana mari yakakwana yekupa mapazi anoona nezvekugadzirwa kwemigwagwa anosanganisira DDF, makanzuro ekumaruva pamwe nemaguta. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti uku kwava kukwira kwemitengo yezvinhu zvese munyika. Ngatinzwei vachitaura namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Pachakonzeresa kuti maservices anenge achipiwa nevemabhizimisi kana vanhu zvavo vanopa mabhizimisi akasiyana siyana kana kuti maproducts anenge achifura neipapo, sezvo tinoziva kuti maproducts akawanda anoshandisa migwagwa kuenda kunzvimbo zvakasiyana siyana pavanotengesa. Zvinoreva kuti vemabhizimisi havagoni kuita absorb kosi iyoyo. Maziviro edu ndeyekuti vemabhizimisi vanoti pachirungu you pass the cost to the consumer. Zvinoreva kuti unoendesa cost kana kuti mbadharo yaunenge wabhadhara pane ayo wekutenga wekupedzisira. Saka zvinoreva kuti maservices nemaproducts zvavo zvatinotenga zvinodziraramisa zvese zvichatokwira nemajini inogawo yenzana neinenge yabhadharwa nemunhu webhizimisi, because munhu webhizimisi ari pabhizimisi ka haagoni kushandira vamwe vanhu ari pabhizimisi kuti aite mari sezvatinoziva tese. Saka kukwira kwema toll gates zvinoreva kuti maproducts ake maservices ake anotokwira zvekare.
Asi hurumende vaMoyo iri kuti pari zvino mitengo yezvinhu yanyatsogadzikana Saka zvamuri kutaura izvi tingati ndizvo chaizvo zvichaitika kana kuti kufungidzira.
Hakusi kufungidzira kuti mitengo yema products nema services isakwira here. Ichokwadi kuti kana ma toll gates akwira vaya vanofambisa ma services avo nemigwagwa kana kuti vanofambisa ma products avo nemigwagwa, ma products akawanda anogona kugadzirwa pane imwe dhorobha achidiriverwa pane rimwe dhorobha, zvinoreva kuti mitengo yezvinhu inotokwira chete. Vamwe vanenge vachifamba vachifura ipapo, angava magweta anenge achidimbura madhorobha achienda kunomirira maclients avo kwakasiyana siyana, anofura achibhadhara ka tollgate iroro, anongowedzera ke mutengo uyoyo paanenge akutokupa invoice. Saka kukwira kwema tollgates zvinoreva kukwira kwema products nema services.
Avanga vari munyori mukuru wesangano raZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia yaudza varwi vari mudunhu reTigray kuti vakasakanda zvombo pasi vari kuzorwiswa zvakasimba muhondo yauraya mazana nemazana evanhu. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kukurudzira hurumende yeEthiopia kuti iremekedze kodzero dzevanhuwo zvavo vari mudunhu iri. Mutungamiri wenyika yeEthiopia vaAbiy Ahmed vapa chikwata cheTigray People's Liberation Front kana kuti TPLF kusvika mangwana kuti chinge chakanda zvombo pasi. United Nations iri kutarisira kuzeya nyaya iyi nhasi. Dunhu reTigray rinoti riri kuda kuzvisunungura kubva kuEthiopia. United Nations iri kutarisira kuzeya nyaya yekusagadzikana kweEthiopia nhasi. Mwanasikana wavaJamshid Shamad avo vakapambwa neIran mwedzi mina yapfuura anoti baba vake vari kurambidzwa kumirirwa negweta ravanoda uye vachimanikidzwa kupfuma mhosva yavasina kupara pamavhidhiyo. VaJamshid vaigara muAmerica uye vabereki vavo nayo vakaberekerwa kuGermany kunyangwe vabereki vavo vari vekuIran. Iran yakatenda kuti vasori vayo vakapamba vaShamad kunofungidzirwa kuti kuDubai uye iri kuvapomera mhosva yekuene chekuita nekubhombwa kana kugadzirwa kwebhambu rakauraya vanhu 14 muna 2008 munyika iyi. Kurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube nemusi weChina vari kutarisirwa kuparura bhajeti ravo regore rinouya. Ko zvii zviri kutarisirwa nevashandi, vashandirwi uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi? Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Muzvinafundo Ncube vanoti bhajeti regore rinouya rinenge rakanangana nekuzadzikisa zvinangwa zvehurumende zviri muchirongwa chemakore mashanu chayakaparura chinonzi National Development Strategy 1 kana kuti NDS 1 2021 kusvika 2025. Muchirongwa cheNDS1 hurumende inoti ichaedza kukwenenzvera zvinhu zvinogadzirwa munyika kuti zvitengeswe kunze nemari iri pamusoro. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti vari kutarisirawo kuti hurumende mubhajeti iri imire kushandisa mari yaisina.
Tiri kutarisira balanced budget, bhajeti rinenge risina deficit yakanyanya kukura, kana kuti kana paine deficit, funding ye deficit yacho haifaniri kubva ku Reserve Bank, inofanirwa kubva matingati muma money market kana macapital markets. Tiri kutarisirawo zvakare zvema tax concession nokuti mabhizimisi atekswa zvakanyanya, uyewo nekuvashandi kuti vawanewo ma tax concession kana kuti tax relief nekuti mitengo yezvinhu yakakwira.
Ko ivo vashandi vari kutarisirawo zvipi? Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti
gore negore vashandi tarisiro yavo ndeyekuti ma expenses ya hurumende kana kutinga the budget ii budget inofanira kutarisa varombo kana kuti vanoshupika vakawanda vari kushaya mavasa saka tiri kutarisira kuti hurumende inofanira kuvatsira maprograms anechekuita nekuti mavasa awanike zvekare tiri kutarisira kuti mari yehurumende ngaiende panyaya yehutano
imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo zvakakosha kuti hurumende imire nyaya yekupa vashandi mutero wembwa semihoro
mukada kutarisa mihoro inowanikwa nevashandi vehurumende iri kuita kuti vatadze kuraramisa mhuri dzavo kana kuti vaite mabasa nemazvo vashandi vehurumende vakapiwa mari inokwana iyo inonzi living wage zvinoita kuti vemakambani akazvimirira ega vapewo mari dziri nani kuvashandi vavo ende upfumi hwenyika hunobudirira nekuti zvinotengwa mumashopu kana kuti muzvitoro zvakasiyana siyana zvinowanda uyewo makambani anogadzira zvinhu izvozvo achawanawo mabasa
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo nyaya yekwira kwemitengo yezvinhu yakakosha uye inoda kugadziriswa
pabhajeti riri kuitwa naminister of finance tiri kutarisira kuti rinofanira kunge richiramba richidzikamisa upfumi hwenyika kunyanya rakanangana nemitengo yetingati inflation stability takawana kubva muna July pauya auction system inofanira kuitwa reinforced tichipinda muna 2021 kuti zviite saizvozvo totasava kuti minister of finance budget ravo rinofanira kunge richiramba richibhalansa maresources pasaita budget deficit saka izvi zvichasvika panguva yekuti macivil servants havazokwanisi kunge vachiwana mari yavanotarisira madzama nemadzama emari nekuti minister of finance vanofanira kusunga mari kuti mari isawanda muekonomy saka pain yatinofanira kunge tichiita go through kuti tibudirire nemaobjectives edu ekustabilize economy saka mari iyoyo inonga ichitambira vanhu inozonga yava nemeaningfulness kumberi kwatiri kuenda uko
ko marwadzo aya anopera riini vamugano vanopindura
asi ndinofunga kuti pain iyi inotanga kuzopera taakusvika pakati pegore 2021 kana mari yavakwanisa kutenga nekuti kana mitengo ichidonha sezvatiri kuona inflation ichidonha kunyanya mari ichatanga kuzotenga zvakanaka
asi nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vagilbert mponda vane muonero wakasiyana
saka tiri kutarisira kuti maadjustments avanga vachiita mugore rino acharamba achienderera mugore ratiri kupinda rine mabudgets avari kuita kuti vashandi vehurumende macivil servants muhoro wavo uve wakaadjustwa zvinoenderana nebasa ravanoita saka izvozvi tiri kutenda kuti vachazviita in stages
kwenge hazvo kuine chirwere checovid-19 charura munyika nekunze vanxuve vanoti vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakwira nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.4% gore rinouya asi vamwe vanoti havo vanotenda maruva vadya chakata ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini Blessing Zulu
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndidi Maikove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na8pm. Muchirongwa ichi tiri kuendera mberi tichizeya nyaya yekupararira kwechirwere checovid-19 munyika. Tichange tichitarisa zvekare zviri kuitika muzvikoro. Panguva iyo vadzidzi vari kugadzirira kunyora bvunzo dzavo. Vamwe varairidzi vachiri kuratidzira mihoro yavari kutambira. Uyezve chirwere checovid-19 chotekesha. Ramuskoro. Muri Zimbabwe mzakanga nokuteerera chirongwa ichi na 8pm manheru ano. Muineni Mike Ove.
Tabva tasvika kumagumi echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at viewvnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.viewvshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitumirira zvakanaka vateereri.